Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Oto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara chuti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Hurumende inobvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane.
Tinoshamisika kuti National Prosecuting Authority vanga tisandikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare High Court pasina mhosva yakapara.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kufara kuti mutevedzeri wasadigaro webato iri vaJob Sikala vava kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yabvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. VaNcube vati kubva musi wa1 Chikumi gore rino kusvika makore maviri anotevera, makambani eZESA anoti ZESA Enterprises kana kuti ZENT, Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC neZimbabwe Power Company ZPC anenge akupinza munyika. Zvinhu zvatarwa mugwaro iri asingabvise mutero kana kuti custom duty pachirungu. ZENT ndiyo inogadzira matransformer, ZETDC ndiyo inofambisa magetsi, kozoti ZPC ndiyo inogaya magetsi. Zvimwe zvanzi hazvichabvisirwa mutero matransformers nezvinhu zvinoshandiswa pakuagadzira electricity meters, gas meters, oscilloscopes nema oscillographs nezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa nemakambani aya. Mutauri wekambani yeZESA vaFullard Gwasira vatenda danho ratorwa nehurumende vachiti kambani yavo inoshandisa mamiriyoni akawanda emadhora emari yemuno nekunze apo inopinza zvinhu zvekugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Vati danho ratorwa nehurumende rave kureva kuti mari iyi yave kuzoshandiswa pabasa chairo rekugadzira nekufambisa magetsi. Zvichakadai, vanongura nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, asi ZESA inofanira kutsanangura kuti veruzhinji vachabatsirikana sei kubva kudanho iri.
Asi vimbo yangu ndeyekuti kudzikira kwemutengo ikoko kunozosvikawo kuvatengi, kwete zvatiri kuona zviri kuitika nemasola kuti akabvisirwa juti asi nanhasi ari kungokwira. Tikatarisa nyaya dzamasanitari pedzi akabvisirwa juti asi nanhasi haasi kutengeka. Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara juti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mari yese ichachengetedzwa pakusabhadharwa kwemitero ishandiswe zvine mwero. VaHiwayo vati zvaitwa nehurumende zvinofanira kubatsira vanoshandisa magetsi, kwete kuti mari yese iyi iperere muhuori.
Hurumende yedu kati maparastata zvedu akaita sanaZESA hatisati taona vaine masystemu yekuti tinge tine trust nawo kuti okay mari iyoyo yanzi ya chengetedzeka nenyaya yekuti havana zoibhadhara. kuti inozoenda kupi ndio kwatoita dambudziko nako zvodai pai pai nema systems eto zvekuti mari iyo ichazoiswa ma priorities atenge takatarisira kuti ikwanise kusimudzira taizova nekufara but pari zvino asati anyatsounzwa kufara nazvo nekuti tichiri kudauta nenyaya dzeconfidence mavari hatisati ane confidence ne trust muhurumende
danho ratorwa nehurumende nhasi pamwe nerimwe rakaitwa nguva pfupi yapfuura rekuti ZESA itengese magetsi nemutengo uri pamusoro pemutengo wekuvagadzira matanho anotarisirwa nehurumende neveruzhinji kuti achaita kuti kambani iyi ikwanise kuita basa rayo nemazvo sezvo inenge yave kuwana mari inoikwanira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Vatungamiri venyika vaEmerson Munangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane pamwe nekutengeserana kwenyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumucheto wekugadzwa zviri pamutemo kwomutungamiri webotswana vamukwetsi Masisi Bogaboroni nhasi vamunangagwa vati vatungamiri vemusadhiki vanonzwanana zvinodadisa zvikuru. Vamunangagwa avo vanga vakagara pedyo nemutungamiri wezambia vaEdgar Lungu vati vatungamiri vemusadhiki vanofanira kukurudzira mushandira pamwe mudunhu ravo nekuti zvinonetsa muZimbabwe zvinonetsawo vavakidzani vavo.
Vatungamiri venyika dziri muSadik pari zvino vane udzamu hwekukurudzira mushandira pamwe mune zvekutengeserana nekutenga izvo zvakaita kuti sangano iri riumbwe.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti ishuro yavamunangaga kuita kwasha kutsvaga uta nemugate. Pane kutsvaga zvene kubva kune dzimwe nyika dziri musadiki nedziri mhiri vakukwengwe vabayira zani vamunangagwa vachiti vanofanirwa kugadzirisa zvimhingamupinyi zviri kunetsa munyika mavo kuitira kuti varemekedzwe nedzimwe nyika.
Tisati vatanga kunofidha vana vamanext door ako vanotanga kuvhunza kuti kuvako zvavari kuziva nesharawani ndofunga chatingatanga kuita tandiona chingava the best way forward ndokuti dai tatanga kuita engage ne the opposition wongu chamisa might be a member of the opposition political party but it could be better if kune vanhu akaimbosa masanctions saka ndokadai tagarira pasi pachedu taita fine common ground so takamboita mazuva egovernment of national unity aya togara pasi pachedu togadzirisana tazodero nyangwe tikasutitaa nemamwe makandidzi vamana vaiti batani zvinomeka sense kuti hashuwo vari kureve their sincere.
Vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa chezimbabwe icho chinoshanda nekugara mudhorobha refrancistown vaabio musengezi vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vangagone kuriritira vana vemuvakidzani vachitadza vavo.
Chinhu chokutanga ngatigadzisei kwedu kana tapedza tozoona zvikwasahwira zvikwasahwira izvi tozozviona next round apo tanga taita se taguta kumba kwedu.
Asi mumwe anorarama nekuita mabhindauko muBotswana vaSpencer Kapembeza vanoti mushandira pamwe pakati penyika dzemusadi kunogona kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Pakata kutengeserana kwasimba Zimbabwe inosumuka ndoo nyari kuitika nekuti hatina kutengeserana nedzimwe nyika.
Zvichakadaro vamasisi vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushandidzana nedzimwe nyika musadik neidzo dziri mhiri.
Panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika musadik nedziri mhiri Botswana ichaenderera mberi nekuita mushandira pamwe nadzo muchirongwa chichatanga pandinodoma hurumende yangu.
Zimbabwe neBotswana idzo dzakambove makarasona nepanguva yovaseretsa kama Ian Khama vaive mutungamiri wenyika iyi dzava negore dziri mubishi rekugadzirisa ukama wadzo. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana ndini Shingirai Madondo.
Dare redzimhosva kumasvingo raudza mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scala kuti vane mhosva yavakapara iyo inofanirwa kutanga kutongwa munandira gore rinouya. Dare rinonzi ratiwo vaScala vakapara mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita kumasvingo kwakare. Danho ratorwa nedare iri harina kutambirwa zvakanaka nebato reMDC. Tabata munyori anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese kuti tinzwe pamire bato ravo.
Ndikoshamisika kuti National Prosecuting Authority dzanga dzitambira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare yehaikoti pasina mhosva yakapara. Nekuti chatinongoziva ndechekuti varwere vesununguko munyika muno vakarwira kuti tiwane kodzero dzedu dzinova dzakazoumbwa dzikaiswa mubumbiro redu dzinobvumidza zvinhu vataure pfungwa dzake. VaJobs kana vakanga vachingotaurawo zvavo vachiexercisa kodzero dzavo sechizvarwa chemuno muZimbabwe. Hapana mhosva yavakapara, hapana chinangwa chavanga vainacho chakashata. Saka tikuti izvi ndezvekupenga zvekuti vanhu vanotongwa nedare yehaikoti gore rinouya.
Vagonese, imi bato renyu rinozivikanwa richitaura zvakanyanya pamusoro pekutevedza mitemo nemitemo yematare. Muri kudii kutanga mambomirira kuona kuti zvii zvichabuda mudare richanzwa nyaya iri kupomerwa vasikala musati matanga kugunununa nezvaitika nhasi?
Chatotanga kugunununa nacho ndechekuti vanochuchisa havasi kuchuchisa nemutoo kwavo. Kune nonzi prosecution kuti motsvaga vanhu vanenge vakapara muno. Iko zvino vanhu vari kuita mhosva dziori munyika muno havasi kusungwa. Tine vanhu vari kupamba vanhu vari kuita anonzi maobjections havasiri kusungwa. Asi motsvaga munhu asina mhosva yakapara ndekuti isusu vachuchisi ndo pane dambudziko. Inonzi persecution kwete prosecution hatii kuona muZimbabwe. Kushungurudzwa kwevanhu kwete kuchuchiswa bhosi kana munhu uchinge wapara mhosva kana kuti uchifungidzirwa kuti wakapara mhosva panenge paine rayamiro yokuti uendeswe kumatare edzimhosva. Asi kana kwava kushungurudzwa chete kuri kuitwa vanhu vakawanda kubva kuvatungamiriri vendc vekucivil society vekulabour vari kungoshungurudzwa pamusana pekuti vanenge vachichema-chema kuti zvinhu hazvinomira zvakanaka munyika ndopatiri kuramba ipapo.
Ko, sebato muchatora matanho api pane zvatarwa nemutongi wedare nhasi?
Takurudzira kuti vanhu vese dakina neuwandu hwedu kunotsigira vaJobs kana nekuti havana mhosva yavakapara tichiratidzawo kumira navo semumwe wedu ari kushungurudzwa.
Munyori anoona nezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari kuVictoria Falls. Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity Against Journalists. Zuva iri rinocherechedzwa musi watumbudzi, asi vatori venhau vemuZimbabwe vacherechedza zuva iri nhasi muurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reUNESCO. Hurumende yanga yakamirirwawo pamusangano uyu nebazi rezvekubudiswa kwemashoko. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaForster Dongozi kuti tinzwe zvaitika.
Zvafamba zvakanaka chose nokuti vatori venhau neavo vanoshanda mumidhia kana kuti mumasangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko, isusuwo takamirirawo vatori venhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO. Apa taita sangano tikagara pasi tichitaura kuti zvii zvingave zvinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa.
Ko, hurumende yanga yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yanga iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary veMinistry of Information vaDr Ivan Ho Gurira vauya vakaverenga speech yaministawo vachitaurawo zvokuti no hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanirwa kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuZimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinovatambira tavagamuchira chose, saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tee tave taona mukana wokuti tinoenda kwavari kuzehurumende. Asi chimwewo chavo chatifadzawa ndezvekuti vemakomishini vataura kuti musashupike vana veZimbabwe, tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai huyai tikubatsirei, ndosaka tiripo.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita, imi munozvionawo seizvo?
Isusu se Zimbabwe ine no journalisti tinoti munhu akataura zvekuzvisungirira kwapa mashoko ako. Saka isusu zvayo kwatiri iwo se Zimbabwe ine no journalisti tishishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti gore riya tave apa zvino tozvifambisa sei. Nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaisirwa mamicrofoni mberi kwavo.
Vadongozi, tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera, gore ra2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muZimbabwe?
Hapana chakachinja pa, vana vachirongorohwa, vana vachirongoshungurudziwa. Ndosaka pamavhiki akambopfuura takamboita musangano nevakuru vemapurisa tinazopedza hedu because nekuti papa nehumwe hurongwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashort wave.
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vakazivisa nezuro kuti vachange vachipinda mimigwagwa nechitatu chinouya vachiratidzira kusafara kwavo nekwavanoti kushaya hanya kwehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo. Bato reMDC raburitsawo mashoko ekuti riri kutsigira danho revashandi vehurumende rekuramwa mabasa iri richiti ikodzero yevashandi yekuratidza kusafara kwavo nemihoro yavanenge vachipuhwa murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo kuti tinzwe zviri kuitika.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyimbisa kudhara kuti mihoro yemacivil servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandurwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaintrodusa 2%.
Vashandi havasi kuramba mabasa, asi chiri kuitikapo ndechekuti vashandi vasvika pakumanikidzirwa nekuti zvinhu hapasina zvikwaniso zvekuti vakwanise kuenda kubasa. Tingati pachirungu paya paya incapacitation, vari kuda kuenda kubasa chose asi zvinhu zvaakuvamanikidza zvinosanganisira kuti mushandi haachakwanisi kutenga chikafu kuti adye aende kubasa, mushandi haachakwanisi kubhadhara transport, mushandi haachakwanisi kubhadhara mari yekurapwa nezvimwe zvakawanda wanda nokuda kwokukwira kwaita zvinhu.
Saka matanha amuri kutora svondo rinouya muri kuratidzira zuva rimwe chete here kana kuti muri kuratidzira zvokubva matongotanga nekusaenda kumabasa?
Tiri kutanga nekuratidzira zuva rimwe chete, asi zvinenge zvichiteverawo zvichatipa kuti zvinenge tichifamba sei. Ipapa patiri kutaura ipapa takatonyorera tsamba kumapurisa, tanyorera tsamba kumapurisa vakatipa mvumo yekuti tinogona zvedu kuratidzira. Saka tinangoti kungangove kutanga kana kuti kupedza kuratidzira zvichibva nekuti mushandirwi wedu anenge adavirawo sei zvichemo zvedu nenyunyuto yedu sevanhu vari kuda kuenda kubasa.
Munoona here vamwe masangano evashandi vehurumende achibatana nemi pakurudziro yenyu?
Zvinoitika ndezvekuti bato kana kuti ungano reApex Council rinogadzirwa nevashandi vehurumende vanosanganisira masangano anoita iwo 40. Saka Apex haiziriyo inosunga, asi kutoti mapato iwayo anoafiliata kuApex Council ari 40. ndo ane zvisungo izvozvi zvatiri kutaura nezvazvo. Tirawo ndo masangano evashandi vehurumende.
Avo vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti hurumende ichashandisa mutemo mukuranga vashandi vayo vasiri kuenda kumabasa.
VApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyibvisa kudhara kuti mihoro yemasivil servants iri kutariswa iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandurwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindrodusa 2% tax ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutire mari inotandirwa nemasivil servants zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashopu. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nekuti urongwa hwekuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapprovwe nemukuru wenyika, zviapprovwe nevefinance, mari dzavo dziutinge mumaaccount. Saka izvozvo tingatoti zvedu chinhu chakatopfuura, chinhu chokuti vanhu vangada kupinda mustrichi kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudara.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira ikoko?
Tinoshanda nemutemo, kurumbire redu remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya
iyi? Isu sehurumende hatiri kufanana nezvirikwa zvemachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvafurira vari kubackground kwavo, vari kuvafurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo. Kana kuri kudzingwa kana kuri kususpend kwabasa, zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vanhu vari kuramwa mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yekukwira kwemitengo yechikafu uye zviri kubuda pamitambo yekupera kwesvondo. Halo kola, tukusaura nani uye zve muri kupi?
Tara na Luk Marufu.
Muri kupi mkoma Luk?
Luk Victoria Mjoben. Isi kujango ti kuna waru kutungamea nyika. Vango uja kutuwa gadiri sezu. Sa kule mnyika. Nekuti yenezo wano wako fane ndara. Mzache za ukshe kwa mnyika. Katungo uja kanapai naipa wano kwanza watu wakwanza kuta urana. Ne wango wano kata ndana wama upo sine pati wakwanza kuta urana. Wawu irani. Zimire za kanaka mnyika.
Ai wa mashoko makukutu. Muno sapota o navu ere mnyika. Muno sapota chikwata chibi.
Ndo sapota Barcelona.
Hello.
Ehe, tukutawana nani uye zvemuri kupi?
Mukutawana Petrus Mradzikwa ari kuJoburg.
Ehe, taurai tinzwe mukoma.
Izvi zvikushiye pane zviri kuitika munyika.
Zviri
kuitika munyika zviri kutinetsa maningi. Tiri kukumbira isusu dai kuti nyika dai yanga yagadziriswawo nyika yedu yanaka kuti ifanano nedzimwe nyika. Ndokuti ndatakatarisira isusu dai zvagoreka kuitika izvozvo.
Wedu halo Hazel. Aiwa, tiri wadi. Tukutaura nemi muri kupi?
Ndiri kuno Kadoma.
Kwakamira sei kuKadoma panyaya yemitengo? Zvakamira sei ikoko?
Krisimasi, ndikakudzai mamirira kuita zvinhu mashopu mukazi zvisikunakisa. Kozi mapraizi ari kukwira every day.
Asi ndirikunzoti sister Hezo varipo panhare zvakare. Hello Hezo.
Hello sister Maze.
Ehe, taurai moti gaga gango yedu yadyanana.
Alright, nanditi zvinhu makura zviri kuita shops asanakidza. Hatitese tichakwanisa kuzvitenga. Plus zvimwe zvinhu zvishora zvinenge zvichikwira maprice. It's unnecessary kuti zvikwire saka upenyu hwachonohwe hwakubhohwa. Ende ifenda kuti pazuva pamwe unodya lunch pamwe rinenge rine sadza nemuriwo watenga kana kuti matm kana kuti maspa. Unogona kudya kana lunch kana ye $28.
Maisimboitenga mari.
Lunch cheche kuti munhu anyatsodya lunch kudhara tetenge $10 kana $15. Uku kunze kwachona kune vanobika sadza kuya kuya vanenge vachidenzera kuti tiri kuda cash ofuchi mari zhinji inenge iri mumafoni.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uriko nemusi wesvondo. Asi vanhu vakawanda vari kutarisira zvichabuda pamitambo yezvikwata zviri kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Nyakugweru kunosangana neTeo 1 ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mashanu neimwe chete mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri pamusha ne Blawayo Chiefs mangwana. Murairidzi weCapes United, Darlington Dodo, anoti vari kuenda kugweru kunoratidza kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere izvi.
Mateams ari kuzasi palokwaya. Mateams anouya ine shungu dzekuti vanodawo kurarama muleague. Endi asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pepaipai. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paya kwete zvekufungidzira asi tiripo zvachose.
Asi mutambo weDimbare neBoso hauna kurasa huremu hwazvo zvekuti chaunga chinotevera zvikwata izvi chiri kutarisirwa kuve chiri muRufaro Stadium nesvondo. Mutambo uyu wauya panguva iyo Highlanders iri kubvira moto uyezve Dynamos isati yakundwa mumitambo yeleague minomwe yakateverana. Muteveri wemutambo wenhabvu vashingai makombe vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti zvinonetsa kuti uti chikwata chinokunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma bhozi Dynamos achaisi kudyika, Highlanders achaisi kudyika iri kungohwina, saka hapanonyatsonetsa kuti upredite kuti ndepi ingagohwina bhozi mutambo wacho.
Dynamos neHighlanders dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe mushure mekutamba mitambo makumi maviri nemisere. Mumwe mutambo uri kutaurwa nezvavo ndeuyo uri pakati peHarare City neHerentals idzo dzisati dzabuda muhondo yekurwira kuramba dziri muPremier Soccer League. HerentHaus iri kubva mumutambo wanga wakaoma zvikuru neCapes United asi yakakwanisa kubuda nepoint imwe chete pamberi pevatsigiri vayo vaive vakawandisa munhandare iyi. Murairidzi weHerentHaus Kumbi muti wekuziva anoti kuti vabude muhondo yekuenda kuDivision 1 vari kuda rutsigiro rwakasimba rwevatsigiri vavo sezvavakaita pamutambo neCapes United.
Ndavauye wakawanda watipo rutsigiro. Wakomana vakwanisa kutamba kana ivo vasi vanodawo batsirwa nekuvakurudzira kuti vatambe vachiita manyo kuti tisurvive.
Muti wekuziva ari kutarisira kuti mubati wake wepagedhe Prince Tafire Mutsa achaita mashiripiti aakaita paCapes United nekutadzisa Harare City kunwisa. Mutambo pakati peChicken Inn neTriangle wambomiswa sezvo maSugar Sugar Boys ane mutambo weCAF Confederation Cup ne Noadi Bowl yekuMauritius. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi. Mugovera Ngezi Platinum Stars versus Manika Diamonds. Nesondo Yada versus Chapungu. ZPC Kariba versus Black Rhinos. Wange versus Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kurongwa nevashandi vehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutitumira zamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwaniso kunzwa nhauti dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imina sitandekile mhlanga, achikupai nhauti dzendebele.
Soku isika disenda baku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olutshotshwa iMy City Conversations lapho sihlanganisa khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba ezenzakala kuBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labe-Council yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi i-Council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazabekela imisebenzi akukutsha ezevelethi kukhangela ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ayilanga le International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sikubutana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli zindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ele International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela be-Council yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi i-Council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi we-Council yakoBulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olutshotshwa iMy City Conversations lapho sihlanganisa khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba ezenzakala kuBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli se-Council yakoBulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hatshi elika-Council.
Besi buyile lapha ku City Conversation ngoba siyananzelela ukuqhatheka kokuxoxisana lama residents akoBulawayo. Siyakwazi ukuthi idabu ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-Council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni enye njengaleyi siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emhlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engifundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council engade ngingakwazi kakhulu, ikakhulu ama-innovations ayenziwayo eBulawayo. Ba-innovate ama-parks esilawo. Ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because inja yithi ama leaders akusaza. So ngikuthaza inja yonke ukuthi attende ama meetings ama ward abe senziwa, because ikho lapho esithola khona sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona, ngithi ekasi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkinga esihlangana lazo la ngalapha esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza ubulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo, njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singubulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethelwe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma siyathola amacebo ukuthi singenza njani ma singubulawayo. Enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenza amagetsi singubulawayo, njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini even ungasiwo awezulu, singaqhubekela phambili njalo impilo zethu zibe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ekolishini le-NAST American Space koBulawayo uhlanganise abakamansipala yakoBulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe lelinyathelo ngoba uhulumende lokho esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane 475 ngenyanga. Lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba. Uxoxa lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi. Bekungelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi-ke ukuthi izisebenzi sezikeza thatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi batshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But endzama ukukutsho ukuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona, nxa ungasukiseki, ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyano wenu zingatshengisela kukhona elikwenzayo.
Siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesibindi esokuthi bekhonfrante phela uyemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabatshayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo, akulanto embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lo mhlangano oza kunquma yini lokhu kungakafiki ukutshengisela lokhu ngeviki ezayo?
Okwakuqala yikuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini, kumbe njalo bazaextenda phela ama-invitation kumbe hatshi, njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa, sidathi singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje sidathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumile.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye. UZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye ekutshengiseleni okukhangelelwe ukwenziwa izisebenzi zikahulumende ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Jafet Mzacangulube bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami izimincela kunalokhu kugula kwami kwenzeka ukuthi ivele ama-service delivery asayenzi. Mina ngombono wami abantu asokutshengisa abantu abahlale phansi bonke bangayi emsebenzini. I-government ningabantu emsebenzini kube ngabantu abatshela i-government ukuthi yokwenza. Ngoba kube lokhu esimele ukuthi i-government iyenzani akusincedisi. Impilo isaphileki akusaphileki, amagetsi adura, ukudla kuyadura, yonke into ya-transport iyadura, awuhambelani lama-pay. Ukuthi bazakuthi besabe-inflation izaholisa abantu imali ethengayo. Abantu bonke abahlale phansi lokhu kubhazala lulize lokhu. I-government kuyibeningi abantu ibacele ukuthi kwenzeni. Ngoba ngabantu abathi i-government yasenzeni so. Ngoba lokhu akusanyenzi.
Ye, manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni.
Abantu akudingi ukuthi bahambe ezitaradini ngoba bangaya ezitaradini bazatshaya. Lo hulumende okhona vele kancinci uyabulala lo khona lo kancinci. Kuzabatshaya babophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi. Njengoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela. I have to go usuze ngi-South Africa, ngiyelethe South Africa. So mna umbono wami abantu abahlale phansi konke ezindlini. Labona isitshengele sisele sikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi. Yonke into ihlale phansi nje ithi ihlale phansi kungabizwa umuntu. Akudingi ukuthi ungene esitradini. Isitshengele sikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini. Ndawo bangahlala ayipheli iviki i-government ingabizanga athi asikhulu ingababizanga athi asikhulu intanini. Akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namapolisa abathawa edrobheni. Kabahlale phansi abantu bangahambi indawo.
Lo ngumnumzana Jafet Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekwaBulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Live Talk lamuhla sikhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe. Iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkamba yabezomvikela bomanyano webutho leMelika lelamazwe ezwekazi le-Afrika e-US Africa Command, AFRICOM, iphawulwe ukuqala ukusebenza kweleNiger namhlanje. Linkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola eMelika, i-$110 million. Wokhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwe mbili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jaya Jawa lokulwisana ngemihlobo. Intatheli izindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje sinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka 2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah uxoxelo nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Sinanzwa ilanga le-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Sibuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli izindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi ke lokhu? linanza lililanga.
Besibutheni iHarare lapha kuyinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso eziphatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli zindaba. Ngebesithe gwaqa emahofisini e-UNESCO kwaba lesikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza, behlola, becubungula ukuthi umumo esisebenzela kuwo unjani. Into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngeyokuthi yona umumo awumanga kuhle. Intatheli zindaba lokhu zihlukuluzwa, lokhu zitshaywa. Bekulomunye wethu othatha impikitsha ebele plaster lowatshaya isandla amapholisa asephuka. Ngakho-ke ngakumanga kuhle.
Ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli zindaba?
Kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli zindaba zingasebenza kuhle njani. Pho asoqala phela ukuba yintatheli. Kuyawa umuntu angathi engutitshara kumbe engunesi kumbe engudokotela abantu bangambona bahle baphonga umsukela ngenduku langenkwayini. Ngakho-ke sivumelane ukuthi hhatshi bonke abathukuluza intatheli zindaba kumele bachothozwe, batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga, akuqondanga.
Uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanzaleli langa?
Uhulumende ubekhona, ubemele uDr Gurira owe-Ministry of Information, ubemelele u-Permanent Secretary uNick Mangwana labama-commissions, abe-human rights abamelele amalungelo abantu nabe-National Peace and Reconciliation bakhomsebenzi wokuxolelana elizweni bebekhona. Njalo basiqinisile, basithembisa ukuthi hathi xa kukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini lingesabi ukubuya emahofisini ethu, libuye lizobika, lizokhala njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka, ngapha siyahlukuluzwa. Pho sithini bona njengoba bebabamelele amalungelo lokuxolelwana? Yibo abazabona ukuthi abantu bazakhumisana njani umlotha.
Lo ngu-Foster Dongozi, unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists, obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo, abakalahli ithemba beqembu lomdlalo wenguqu ele-Talent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 ifike komlindi yacina. Intathe zindaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Talent Vision linqobele eBhozo 93 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeCrescent, okuyimpumela elitsheli lokhu lithiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezu kwengalane elebulawayo esithi lona elibhaxabulele eBinga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeLuveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu lebulawayo esithi selile miklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61, ukuthi ele-Talent Vision lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu le-Talent Vision lihlale okwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo, kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwedlulileyo. Kodwa loba kunjalo, umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalo nyaka behlezi phezu kwengalane.
Uhambo lusesekhona, amagame aseleyona la sizabona okokwenza khona. Izadliwa la i-BCC? Yebo, sibili. Hayi, isikhathi sikhona, amagame aseleyona la. Hayi, thina kusawina wonke.
Iqembu le-Talent Vision lizadlala la maqembu abalisayele Kazmine kanye lele Makomo kumidlalo emibili eliselelayo, kuthi iqembu lebulawayo esithi lizadlala lele Mosi Rovers kanye lele Arnel Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki. Njalo ngensonto kulo mdlalo omkhulu phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni athi ele Dynamos kanye lele Highlanders. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeRufaro, njalo uza ngesikhathi iqembu leHighlanders litshaya eziwayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseNetherlands uHendrik Pieter de Jong ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele yada ngolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lomdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
Akusoze kube lula ngoba iqembu le-Dynamo selidlale imidlalo eminingi lisiba ngusilo lobhanqa linganqobi.
Thina yithi konke kuhamba kuhle njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyalesi lokhu sikhuphuka engalaneni yemklomelo njalo likhumbule uba elinye ilihlo livele likhangele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
Eminye imidlalo yesigaba seCasalucca Premier Soccer League izadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo yeqembu lenkezi Platinum Stars lizemukela elemanyika Diamonds enkundleni ePaobab. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leYada lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizanqikilana leMushowani Stars ngaseColliery. Iqembu leTel 1 lizemukela eCape United ngase Ascot. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Inn leTriangle udluliselwe phambili. Lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a malincomine, when I. We baba, gonze magnum saba. We baba, num seven supergine. We baba. Nemali ayingeni awungathilele vekile ngaphela we baba
yebo ke ngumculo esisebenzisayo lo oka Johnny Clark oyiqembu lesavuka lamhlanje ke Lucy sungulela uhlelo lwe Woza Friday ikuliviki umsakazo we Studio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian njalo ucula umdumo we dancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela loludaba ngokugcweleyo.
You know Chicken production is pride. You know
Ukhulu moyo wami. Yeah.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo umfana kamoyo osetshayisicatulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owedenzol
ibizwe lami endisebenzisa estaging ngubry spelling bry lama-albhamu angu-6 esengawahlabelayo elokuqala kuthiwa nguphule umoya wami elesibili kuthiwa ngu-the way elesithathu kuthiwa nguhamba lami elesine kuthiwa ngusofa silahlane elinye kuthiwa wakwenza njani elinye kuthiwa izinto ziyenzeka ngisekhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye but leli seliyenziwe nje sinayelabe ngokuthiwa ngu-tears of the sun
wangitshela uzohlala nami.
Ucula ekhonale emajawunden uBry lapho kulenkaba yakhe khona njalo uqale esemncane uthanda ezokucula.
Mina ngazalelwa eMabuze Hospitali, ngafunda iprimary yamejawunda primary school eGwanda, isecondary ngayifundela eGwanda government. Then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisesikolo siyenza okwamakhwaya khwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomunye undoda owayekhona abafuthi eGwanda njalo okuthiwa nguNasty B.
UBry uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lomfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olaki Dube lo Michael Jackson. Eyami idansol yehlukene le dansol yabantu abaningi. Eyami idansol lena ngalilalela ikakhulu oChristopher Martin. Idansol engathi ihambe ku reggae mbijana. So ngathi I music ele message.
Ijaha lakumoyo lilama-albhamu ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo we-dancehall. Likhona ukumthola enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezifana nabo-Facebook. Phoyi lokugcina ungalitsheli abalaleli moyo lithini?
ngile Facebook page elibhalwe Bry Music, and then go Instagram Bry Strokes U stroke no. Imculo yami ngingayithola ku number zami u 0713774219. Cela nje ukuthi umphakathi ngowawo ube khona lati kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Mo Bright moyo Bright phela ngendlingizane zengoma ecela umthumo we dancehall njalo eziphekela ngobunono obukhulu. Ngiye bese laye namhlanje kuhlelo waza waza Friday libe lempela sonto lichukela igama lami ngu Ezra Chisa Sibanda.
You know Chicken production is pride. You know
ukhulu moyo wami. Yeah, wangitshela uzohlala nami. What you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh. Wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Ulu moyo wami. Yeah, wangitshela uzohlala nami. Yeah, now look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me. To me, did it to me. Never forget what it did to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last, but you hit your arm blind. You were just using me. Oh, oh. Wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best now. You moyo wami. Yeah, wangitshela uzohlala nami. Yeah, now look what you did to me, did to me, did to me. Baby, look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Ooh, no more you want me. Shalunami, look what you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me.
You know, take it to production, pride. You know, nani nani na na. Nani nani na, yeah. Nani nani na, na. Nani nani na, yeah. You know.
Ke umculo wejaha elisakhulayo uBright Moyo enokwazakala ngokuthi uBrian njalo ocula umdumo wedance hall esedolobheni leGwanda. Belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday exoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yeMunicipal Review bahlangene labekhansile yakobulawayo bexoxisana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze Apex. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.